SADC, we hurumende dzedu dzese dzemusadhaka ine urongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi, nyaya dzemafuta anofambisa motokari. Saka tine urongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri musadhaka. Isusuwo sehurumende, urongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo, ende pari zvino ndo matiri kushanda tiri, ndo zvatoda kuti tinge tichisvika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe musadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatiri kushanda hatikwanise pari zvino tinenge tichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kuvisai kuti urongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana, zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganisi here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine feruka iyi?
Ndifungoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemuSADC. Zvatina kuchitanga nhasi kubvira patakarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndizvo kuti tifambire pamberi. Zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta, nekuti idzo dziri kure. Toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita chinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Vamwe vangu vachitiwo Trafic Gura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa. Zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya neurongwa hwatinawo, handikwanise kuti ndinge ndichidoma makambani akasiyana-siyana nemazita. Handizivi hangu kuti umbowo ihwohwo huri kubva kupi, nekuti kana chinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti kudii, nokuti mafuta yanenge achipinda muZimbabwe. Asi zvatinoda, tinoda inenge ichinzi level playing field, yekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.